Twaisa maoko mambo.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko muroshi.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko mambo.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko muroshi.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko signor.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko achinchanja.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko netoko.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko tumbari.
Twaisa maoko changamili.
Twaisa maoko mofempo. Reka nikutaurire chakabata musha wangu. Mira nikutaurire chakabata musha wangu we. Reka nikutaurire chakabata musha wangu. Handina kona, handina kuromba. Handina mushonga, handina uroi. Handina kona, handina kuromba. Handina mushonga, handina uroi. Baba ine
We are in the one that's right over now.